pane zvino urongwa hwedu wakamira sekudaiwo tida kuti titi isusu vaitwe memorial muno musouth africa musi wemugovera tichizotenda navo bhodhi ichienda musi wesaturday wacho kana kuti musi wemusunday makuseni ndo urongwa hwatinawo tichizota takeover kuzimbabwe ndonyika takeover and kwozotamwa urongwa kuzimbabwe uchazoro announced after that
pane nzvimbo here yekuti vanhu vari kusangana kana kuti zvinhu zvamuri chiri kuronga
ezvino pane zvino tiri kufunga kugospel assembly iri muyovhu yekwapastor buriritirwa asi pane imwe venyu iri kuconsidwa futi yatiri kufunga kuti kana ikaitawo futi tinogona kuita iyoyo asi pari zvino ndo yatiri kumboita wekuiti
saka pari zvino mhuri yavo yese iriko kusouth africa ikoko
vazhinji vari kuno
pane vamwe vari kumba here kuharare
ehe kune hanzvadzi kune vana mabrothers kune masisters ariko
tambotaurawo navacharamba vachitauraiwo kuti hurumende inenge iri kuti yakasununguka kuti inge ichibatsirana nemi iri kubatsira here hurumende nemapepa nezvimwe zvese zvakadaro daro
hongu pane zvavari kuitawo zvavari kubatsira mapepa nezvimwe zvavari kubatsirawo kuti zvifambe